Sangano redu rakaita musangano we COVID-19 uyu nekuti takanga tichiona mu community medu kuti vanhu vakanga vachitambudzika nekutsvaga information yema vaccine. Saka vamwe vari kufungidzira kuti havafani kunge vachitora vaccine nekuti hai yakakurumidziswa, saka havasi kuitrusta. Vamwe vane vachida kutora vaccine but havasi kuziva kuti vaccine inonyatsoita zvakanaka kwavari ndeipi nekuti kune dzakasiyana siyana. Saka nekuda kwenyaya iyoyi takabva taona kuti zviri nani tiite musangano uyu, tidaidze vana mazvikokota vakwanise kutipa information yatinozoshandisa kuti tidecide kutora vaccine here kana kuti hatitori.
Takaona makakwanisa kushevedza nyanzvi mbiri, imwe nyanzvi kumishonga yechirungu neimwe nyanzvi kumishonga yechivanhu. Mungataura kuti sei makasvika pakudaidza nyanzvi mbiri idzi?
Takaona kuti hurukuro yedu ive yakabhalansa, tinofanira kunge tichikwanisa kutarisa mativi ese. Kune vamwe vanoitawo zvemishonga yedu yechivanhu, kuita vamwe vanoita mishonga yechirungu. Saka kuti tikwanise kupa information kune mamembers edu anoita zvakasiyana-siyana, takaona kuti zviri nani tidaidze nyanzvi dzechivanhu nenyanzvi dzemishonga yechirungu.
Saka zvii zvamakawana kubva kunyanzvi mbiri idzi?
Vazhinji vakapinda musangano vakabuda vachifara zvikuru kuti vakanga vanzwa information yaivabatsira, izvikuru pakugadzirwa kwevaccine, nekuti ndo zvinhu zvanga zvichinyanya kutyisa vanhu kuti mushonga uyu wakakurumidziswa. Kazhinji kazhinji tinoona vaccine inotora makore akaita se 5, 10 years, 20 years kuti inyatsogadziriswa zvakanaka. Zvino iyi vaccine yeCOVID yakabuda less than a year, ndofunga about 9 months or so. Saka vanhu vava vachiya kuti saka mushonga uyu unonyatsosinze here. Saka nekuda kwekuti nyanzvi yedu yemushonga wechirungu vanonzi Dr. Bukosi Dube vakanyatsotsanangura kuti vaccine inogadzirwa sei, ende vachinyatsotsanangura mastages ayo ese, zvakafadza vanhu vakanga vasinganyatsozivi kuti vomira papi panyaya yevaccine yemushonga wechirungu. Kunyanzvi yechivanhu vaiti iriko mishonga inobatsira kuti chirwere cheCOVID chiite nani kana kuti chimanejeke, asi hatina kunyatsonzwa chaizvo chaizvo zvatakanga tichifungira kuti tichanzwa, because taifunga kuti vachatitaurira ivo vanonzi Baba Nyenyezi vanova sangoma vedu vatakadaidza. Taifunga kuti vachatitaurira kuti mishonga yakati ndo yatiri kushandisa kana kuti vanhu vanofanira kuitora vakadai dai, but izvozvo hazvina kunyatsobuda, vakanga vasinganyatsobudisi pachena.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvimwe zviri kurongwawo nesangano renyu zvakanangana nekupa dzidziso kuvanhu pamusoro pe-COVID-19?
Tiri kuronga kuti tizokwanisa kudzosa nyanzvi dzedu idzi, zvikuru sangoma vedu, kuti vazonyatsotipindirana, vanyatsodzika-dzika nenyaya yemushonga yechibhoyi, nekuti variko vamwe vanga vari mumusangano vanga vachitotaura kuti isusu mishonga yechirungu hatifi takaitora because hatisi kuitrust. Saka tinoda kuti sangoma vedu vazouya vanyatsoexplaina kwatiri nekune vamwe vanhu vese vanoda kuziva kuti saka zvinofamba sei nemishonga yechibhoyi.
Iro dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakabatawo zvakadii kuzvizvarwa zvenyika dziri musaku?
Dambudziko reCOVID ririko kwese kwese, zvisanganzira vanoseenza muzvipatara anonzi mafrontline workers variko vazhinji vakabatwa, but tinotenda Mwari kuti vazhinji vavo vakarecover.
Kana mune shoko ramunogona kusiyira vateereri?
Tinoda kungokurudzira vateereri kuti chirwere cheCOVID chiriko zveshuwa, ende chiri kukanganisa upenyu hwevanhu vazhinji, asi tinoda kungoramba tichipfeka mamaski, tichiita social distancing yakarehwa kusvikira vanhu vese vakwanisa kuwana kubayiwa nhomba iyi kana kuti chirwere chanani, because kuzviprotekta ndo nzira yega inoita kuti tiedze kuwanda chirwere ichi. Saka please rambai muchipfeka mamaski nekuita social distance.